mucherongwa chedu chemu manzi na fitne urukuro ni muimbi Gretman uyo ane kambo kacha karikuneta Mkoma Gretman sikuona vakawanda vari kutambira zvakanyanya kambukenyi kamaka rova na Matthias Berako kanonzi kuita kwamwari
ndinangoti kambo kakanzi kuita kwamwari ndakabatana na Matthias mbere nkati kutambirwa zvakanyanya ndebe zvinhu zvezimbabwe rurimanewa muzimbabwe kusanganisira nerurikonze kwezimbabwe kusanganisira nevariko kuamerica kwamandibata muri shongo iri ndinangoti is more of a continuous kubva pandakaita that step nasurumani chimbetura inii pandakazvarwa and now I was trying to explain kuti kuita kwamwari kusimudza munhu kubva pasi paangari vachimuita pachitanho chimwe chepadenga saka is more of a continuous kubva panapa ndakazvarwa.
Tiri kuona kuti kambo aka kanenge kato ne vhidhiyo iri kutambirwawo sei iyoyo?
Ndinangoti vhidhiyo iri ndo yakaita kuti kanyanya kutambirwa zvakanyanya ndinodawo kuti ndakakazivisa pamwe chete nevhidhiyo. Vhidhiyo racho riri kufarirwa nevanhu zvakanyanya uye ivhidhiyo randakashanda zvakanyanya kuti ribude zvino advertisa vatekeri vangu mhuri yangu
tichitarisawo ipo pakutsikisa kwamuri kuita nziyo uku iro gore riro ra2020 pane zvimwe here zviri mugapumu?
Ya, gore ra2020 ndiri kutarisira kubudisa album ndinangoti ndotandatanga kunyatsobudisa album mushure mekunge ndashanga kuzivikanwa ndichange ndichinzi chirema chinorema saka ndo album yandiri kutoshanda kutaura kwanaku
rinenge riine nziyonganiri
sofa handisati ndakatokuziva ndoda kuti ndiri kubhalansisa kuona kuti zvingadzise zviri zvangani asi zvikange zvichitangirawo hazvo zvateni kukwira.
Padamba refiri munenge muine vamwe vaimbi here uye ndeanani?
Ya, ndiri kutarisira kuzobatana nevamwe vaimbi vakaita sa Mambo Jukerere, vakaita sa Pachiera, saka ndichaona maconfirmation avachange vandipa kuti ndichaita nani but ivavandiiwo ndevanhu vandakaisa pachanjeti yangu ndevanhu vandakaapplya for the collaboration.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Mukoma Gretman nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai nekutibata vesuti.
We are
Aiwa, tinotenda zvikuru muimbi Tongai Great Man Gwaze, nako kambo featuring Matthias Mere.